kati isu edu hatisi kushamisika nekuda kwekuti nyika yasangana nedambudziko re4th wave. Hongu tiri kuona uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere checovid-19 especially musvondo rapfuura irori hwanga hwakwira zvakanyanyisa. Asi hazvina kutanga musvondo rapfuura irori. Ndingadayira kuti taane nguva veruzhinji takavarairwa zvakanyanyisa. Veruzhinji tisisatevedzere matanho aya atairamba tichitaura ekuti vanhu ngavazvidzivirire. Kunyanya-nyanya nhau yekupfekwa kwemamasiki nemazvo, nhau yekugara madaranganwa, nhau yekukurudzira veruzhinji kuti vaende vanobayiwa avo vari kudududza. Saka isu hedu hatisi kushamisika kuti nyika yasangana nedambudziko guru rekurwisana ne4th wave yeCovid-19.
Iyo 4th wave ine musiyano wakadi nemamwe mawave akambobata wenyika.
Ndingadai kuti tikatarisa 4th wave yatava nayo zvinezvi yatarisana nevarianti idzva riri kunzi Omicron iro ratatarisana naro. Iro riri kunziwo zvekare rine ukasha hwakapetwa kaviri tichienzanisa nedelta variant yatanga tichirwisana nayo iya. Uye dambudziko rinoitika nderekuti panouya varianti itsva, tinenge tisina dzidziso kana ruzivo rwakakwana kuti richazenge richifamba sei, uye rinopa njodzi yakanyanya kumira sei. Uye ndingade kuti varianti riri kuyawo zvekare tatarisana nehorode yenyuere nekrisimusi sezvakamboitikawo zvekare pasecond wave. Second wave yakauya gore rapera munguva iyoyi yatiri ino yakangofanana inoyi apo tanga tatarisanawo zvekare neholiday yekrisimusi nenyuere. Apo tinoziva kuti veruzhinji tichazenge tichifara tichipembera horode dzimwe nguva tichifarisisa tichitadza kana kucherechedza matanho aya anenge akataurwa aya maringe nekudzivirira kana kurwisana nedenda recovid-19 iro.
Mushure mekunge hurumende yazivisa nezve4th wave, pane shanduko yamungatarisira here kubva mune veruzhinji maitiro avanga vachiita? Mungaona here vachiita kutirimuka kuti regai tidzokere munzira dzekuzvichengetedza kwaane 4th wave?
Chekutanga chatinenge tichinyanyotarisira ndechekuti veruzhinji vauye neuwandu hwavo kunyanya-nyanya munhau yekubayiwa nhomba yekudzivirira covid-19 sezvo zvakaonekwa kuti vaya vanenge vakabayiwa vanenge vaine dziviriro iri nani tichitarisa kune vaya vanenge vasina kubayiwa. Chouyawo zvekare rufu chairwo runotyisa uye urwere chaihwo hunotyisawo zvekare. Saka tinenge tichitarisirawo kuti veruzhinji vachazenge vachiita mararamiro anoenderana nechenjedzo yavanenge vachipiwa uye nekutyawo zvekare kuti ndinokwanisa kurasikirwa neupenyu kana kuti ndinokwanisa kubatwa nedenda iri ndogosvika pakuzorwara kana kurwarirwa nemwana kana kurwarirwa nemhuri. Saka izvozvo zvimwe zvezvinhu zvatinenge tichitarisira kuti zvinogona kuisawo pfungwa dzekutya mune vanhu kuti nokuda kwokuti vazhinji hatina zivo rakakwana nenyaya yevariant irori riri kutaurwa reOmicron rinoi. Saka izvozvo zvinokwanisa kuisawo kutya mune ruzhinji zvigobatsirawo zvekare kuti vave vanotevedzera matanho ese ari kutaurwa ekuzvidzivirira iwavo.